mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuzvuro 5 kugombi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevashanu 1525.
Sadhegi kada inogona nekuti yakambomisa matambudziko kunana DRC, yakamisawo kuLesotho, yakapindira ikamisa. Saka ikada zvayo yakanyatsozvipira kabatana nyika dzese. Vanogona kumisa dambudziko iri.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dziri kukurudzira SADC kuti ikurumidze kupindira muMozambique sezvayakamboita kuDR Congo nedzimwe nyika.
Nyaya yakanyanya kukosha ndeyokuti simba renguva yepasika harikundiwi nenyaya yekuti vanhu vakona kusangana. Kusangana hongu kwakanaka uyezve kunokurudzirwa muchero mushoko raMwari, asi vakristu vazhinji vamachuwa zvekuti vanonzwisisa.
Vemakereke vanoti vanofara nekuzvibata zvakanaka kwakaitwa nevatendi paEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevashanu 1525, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakachitapurirwa munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 592. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevana 214 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevatatu 36,923. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana manomwe ane makumi mana nevasere 34,748. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru zana zvine gumi nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 117,297. Mumwe akabayiwa nhomba yeCOVID-19 mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu, avo vari kukurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzibayiwevo nhomba iyi.
Sesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers tinokurudzira zvikuru kuti vezvitoro, vashandi vezvitoro vanotitengesera zvinhu ava vatinoti masuppliers nemamanufacturers nevashandi vavo vose nevamwe vose vatinobata navo, masecurity company vashandi vavo, kuti vainde vanobayiwa nhomba yeCOVID-19. Iyi nikutaura kwandiri kuita ndatonobayiwa jekiseni rekutanga. Saka tiri kukurudzira kuti ngatibatiranei pamwe chete kurwisa chirwere cheCOVID-19 chakauya ichi. Iwe neni tine basa, zvinotanga newe, zvinotanga neni, zvinotanga nesu tose kuti tikunde hondo yechirwere cheCOVID-19.
Zvizva muri kuitawo kuedza kukurudzira kuti vanhu vanzwisise nezve dambudziko rechirwere cheCovid-19 ichi.
Itatoita gwaro richatenderera rakangonangana nenhaurwa iyoyi watoita kunge wafemerwa kubvunza mubvunzo iwoyo nokuti ndodonzo ratiri kunangana naro pagwaro iroro ratichatenderedza. Tiri kungotaura isusu kurudziro yekuti senyika chirwere cheCovid-19 chiriko chinobata iwe neni hachisarudzi murombo kana mupfumi. Saka naizvozvo umwe neumwe paari kuzvidzivirira kuzvichengetedza uyewo kunobayiwa nhomba kuzvichengetedza. Saka naizvozvo ngatiendei ngatibvamukei neuwandu hwedu tiende tinobayiwa jekiseni reCovid-19 vaccine.
Kune vamwe vanenge vachitenga muzvitoro umu, muri kuzvifambisawo sei kuti vanzwisise nezvedambudziko iri?
Tagara tiri kudzidzisa vanhu kunzvimbo dzakasiyana siyana maererano nekukosha kwekubayiwa nhomba. Muzvitoro hongu tiri kuzama kushambadza kubudikidza nezvivhitivhiti zvemuzvitoro kubudikidzawo nema PA system emuzvitoro imomo nekunyorawo magwara atinonamira kumadziro nepamukova nepanzvimbo dzese dzakasiyana siyana dzinochindidzoonekwa nevatengi. Asi dambudziko ratinoona kazhinji sekutaura kwatiri kuita nderekuti vanhu vakanzi tamboita kuti titambanudze kuti ikonomi yedu inge ichivhugwa, mabhizimusi akawanda anga achivhugwa, vanhu vachitendegwa kufamba. Ndinoona sekuti vanobva vafunga kuti hakusisina chirwere cheCovid-19.
Sei muchidaro?
Vazhinji vacho mukazvitarisa havachanyanyoteedza kuti mamasiki vanopfekewa kana kuti panoitwa social distancing. Vazhinji mukazvitarisa kune nzvimbo dzine uwandu hwevanhu, nzvimbo dzinenge dzine vanhu vagari vanenge vakawanda panzvimbo imwe chete kana kuti pavanenge vakati ungane, vazhinji vamwe vanenge vasina kutopfeka mamasiki. Vamwe vacho zvekuti pane social distancing chaiyo chaiyo havanyanyoione kuti ichinhu chakakosha. Saka ibasa iroro ratinaro senyika, isu tirambe tichingobatsirana nemapazi akasiyana siyana, asi tinoramba tichikurudzira kune veruzhinji kuti chirwere ichi chiriko, zviri kwauri iwewe kuti unge uchizvichengetedza. Hurumende kana makambani kana vemapazi akasiyana siyana vane chikamu chavo chavanoita, asi chikamu chizhinji chinoitiwa newe mugari, iwewe semunhu unenge uchityirawo uye uchichengetedzawo utano hwako.
Munokurudzira vanhu kuti vaite sei chaizvo kuti vakwanise kuzvidzivirira kutapurirwa kana kutapurira chirwere ichi?
Kuzvichengetedza kuti usabatwe nechirwere ichi ndokunge uchiteedza zvakatarwa zvokupfeka mamasiki zvakanaka akavhara mhuno, uyewo nekunge uchichengetedza kutaramuka pakati pako nemunhu ari pamberi newe kana kuti parotivi pako, uye nekugeza maoko nemvura inochururuka, mvura ine sipo. Saka izvozvo ndizvo zvatinoramba tichingokurudzira munharaunda kana muzvitoro imomo tiri kuramba tichingokurudzira voruzhinji vatengi vedu.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reSADC rinoti bazi raro rinoona nezvematongerwo enyika nekudzivirirwa kwenyika, reSADC Organ on Politics, Defense and Security, richaita musangano mukuru svondo rino kukurukura pamusoro pekusagadzikana kuri kumaodzanyemba kweMozambique. Varwi vanopfurikidza mwero vechitendero cheIslam vari kurwisa hurumende yeMozambique mudunhu reCabo Delgado, uko vanhu vazhinji vari kuurayiwa, vamwe vachidimburwa misoro. Svondo rapera, sachigaro vegungano renyika dzemuAfrica reAfrica Union vaMusa Mahamat vakakurudzira nyika dzemunharaunda iyi kuti dziite zvadzingakwanisa mukugadzirisa nyaya iyi nekukurumidza. Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vanoti SADC inokwanisa kupedza kurwisana uku kana ikazvipira, vachiti SADC yakapedza kurwisana munyika dzakaita seDR Congo, Lesotho nedzimwe, naizvozvo haingatadzi kupedza kurwisana muMozambique. Dr. Mukonza vati SADC inofanirwa kupindira nekukurumidza sezvo kurwisa kuri kuita Mozambique kuchigona kudaukira kune dzimwe nyika munharaunda yeSADC. Tabata Dr. Mkonza tikatanga nikuvabvunza kuti chii chinofanirwa kungwarirwa panyaya iyi.
Chinofanira kungwarirwa apa ndechekuti SADC ikasatora matano ekuti dambudziko iri rikuitika ku Cabo Delgado ku Mozambique rigadzirwe. Dambudziko iri rinogona kuramba richingokura. Saka SADC inofanira kutora danho rakasimba paku dila nyaya iri kunetsa ku Mozambique, nyaya ye ma Islamists arikurwisa dunhu reku Mozambique.
Zvinogona here kudaukira mune dzimwe nyika mudunhu iri?
Hongu izvozvo zvinogona kuitika, asi maonero andiri kuita ndekuti varikurwisa vechiislama vanonyanya kuda nzvimbo dzinenge dzichinzi dzine zvicherwa zveoyo uye negasi. Ndo kwavanonyanya kuda kutambira nekuti zvinhu izvozvo zvinopa mari. Saka vanenge vachidawo kubata chikamu chekuti vagone kuwana mari. Saka zvinogona kunetsa kana kukawanikwa iyo oyo iyoyi mune dzimwe nzvimbo dzeSADC. Vanogona kuendera zvakare kunokanganisa ugaro sekukanganisa kwavaita kudunda kumaodzanyemba kwemozambique.
Vane simba rakadini zvokuti vangakanganisa zvinhu zvinoitika munyika?
Aya, vane simba rakati wandei nekuti tikaona makanganisiro avakaita kune dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita sekuna naEthiopia nenyika dziri kumusorosoroko. Zvinotoradza kuti vanogona vakaregererwa vanogona kutokanganisa mamiriro akanaka akaita dunhu reSADC. Saka SADC inotoda kutoti itongwarira. Maonero andinotoita ndeyekuti zvakatononokerwa kare nekuti dambudziko iri rakatanga gore rapera ranga richingoererwa SADC ichi isinganyatsotore danho rakasimba kuti ipedze dambudziko iri. Saka ndinovimba kuti musangano wairi kuita iro vhiki ratiri kubata iri ichanyatsoisa nhano dzekuti pagone kugadziriswa kana kuchitumirwa masoja, masoja otumirwa kuti pave nerunyararo mudunhu reSADC.
Iyo SADC kana makatarisa history yayo, SADC inogona here kumisa dambudziko iri?
SADC ikada inogona nekuti yakambomisa matambudziko kuna na DRC, yakamisawo kuLesotho, yakapindira ikamisa. Saka ikada zvayo yakanyatsozvipira vakabatana nyika dzese vanogona kumisa dambudziko iri.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuPretoria kuSouth Africa ne Studio 7. Kereke mazhinji anonzi akatevedzera mitemo yekurwisana nekupararira kwechirwere cheCovid-19 panguva yeEaster. Mazuva eEaster asati asvika, hurumende yakasimbaradza mutemo unorambidza vanhu vanopfuura makumi mashanu kuti vaungane panzvimbo imwe chete. Munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakange vasingakwanisi kuungana vakawanda, zvakafamba zvakanaka chose, vachirumbidza vatendi nokunzwisisa kwavo. Reverend Mtata vanoti monzi yechitendero yakagara yave muvanhu zvekuti vanhu vakarega kuita zvavanowanzoita makore ose, asi vakakwanisa kuzadzikisa zvechitendero chavo vachitevedzera mitemo. Tabata Reverend Mtata tikatanga nekuvabvunza mafambiro akaita zvinhu paEaster iyi.
Easter yegore rino yanga yakati nyararei. Hongu vamwe vanhu vakakwanisawo kusangana vari nhamba dzinorehwa nemurayiro weCovid-19. Saka vanhu vanga vasina ku kuwanda shukuru pa misangano zavano si itamamwe makore saka aizi isa ya kafanana ni mamwe makore ninyaya ya kuti mkuwanda kwe vanu kudzisana kwa mlinge mnaku kwa kawanda uyeze munoramba mchukuru zirana ninyaya yukutenda saka zanga saka siyana wanga wanga wachi sanga na pa internet ma social media platforms nezvimwe zvakadaro zvakasiyana nenyaya yekuti pa Easter vazhinji vanoita ma chirairo chashe kana kuti Holy Communion inonetsa kuti itwe pa kana pasina vanhu vasingasangani
nguva iyi inopei kuvatendi
zuva re pasika kana mazuva epasika mazuva akakosha zvikuru pachitendero chechikristu nenyaya yokuti munenge mambo pamazuva makumi mana kana kuti 40 days that not mazuva elent mazuva okuzviongorora nokunyengetera nokuzvinyima nokufungisisa pamusoro peukama naMwari. Saka pamunosvika palent yatinoti ndio climax kana kuti patinosvika pakakwirira pekuti nyaya yacho inenge yakupera inopa kuti vaKristu vave noudzamu hwekunamata kwavo vachirangarira kufa nekumuka kwaJesu Kristu.
Chii chazvinoita muupenyu hwedu?
Zvine zvazvinoita pakuona upenyu hwedu. Zvinodzidzisa vanhu nyaya ye reality yorufu kuti rufu guriko uyezve gune simba asi kuti gwakakundiwa pamuchinjikwa Jesu Kristu vakatanga umambo utswa hune chokuita nekukunda saka kana vakatarisana nenyaya dzinorema muupenyu vaKristu vanoti hongu zvinhu zvinorema zvinogona kuvapo asi kune simba kusure kwemuchinjikwa kune upenyu kusure kweguva dambudziko ratakatarisana naro nhasi richapera.
Ivo vatendi vakatambira sei Easter yegore rino? Makaonei mufundisi mutata?
Vahwande I think vanhu vakava more realistic kana kuti vakaona zvaivapo vakati ndo zvatinoshanda nazvo nenyaya yekuti chigwere checovid-19 ichi takaona simba racho mwedzi mishoma yachakauya nesimba saka vanhu vazhinji vakanzwisisa kuti zvinogona kuti titore nguva yedu kuti tinamate tiri kudzimba hongo vazhinji vanga vachafara kana tanga tanamata tiri pamwe chete.
Chii chinokosha kana kunamata vanhu vakaungana kusingakoshi?
Nyaya yakanyanya kukosha ndeyokuti simba renguva yepasika harikundiwi nenyaya yekuti vanhu vakona kusangana. Kusangana hongu kwakanaka uyezve kunokurudzigwa nechero neshoko raMwari asi vaKristu vazhinji vamachuwa zvokuti vanonzwisisa kuti zvinogona kuti tinamate Mwari tichishandisa zvivhitivhiti zviriko mazuva ano zvisingatikonesi kudzikisa nyaya yekushumira kwedu.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Dombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yazivisa kuti kubva nhasi mufuro 5 kugumbi mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa. Dhiziri rave kuita madhora emuZimbabwe 111 nemasendi makumi manomwe nemanomwe palita $111.77 kubva pa $110.41 ukuwo petro ichita madhora emuZimbabwe 112 ane masendi makumi mapfumbamwe nematanhatu $112.96 kubva pa $109.17. Kana mutengi achishandisa madora ekuAmerica, dizili rapi kuita dora rimwe chete nemasendi makumi matatu nemaviri pa lita $1.32. Petro ichiramba iri pa dora rimwe chete nemasendi makumi matatu nemana $1.34. Mangwana chipiri dare redzimhosva richapa mutongo waro uzere kunyengo ye MDC Alliance National Executive Council va makomborero haruzivishe avo vakawanikwa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga uye kuramba kuterera zvaitaurwa nemapurisa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Seven makadizeni ndiri kudawo kutaura pamusoro pe judiciary ye Zimbabwe. Kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi thanks makore nyaya kama kwa makore ya yatapiwa makore wokura wauya uya ne brother ya babake kuti thanks wacho ato kunze ari pa bail atori kumba kwake. Ndibvunzirewo amalava mundibvunzirewo vamatanga kuti zviri kufamba sei vana Cecilia Chimbiri, vana Joana Mamombe, vaka abdata vari kujeri vasina mhosva panzvimbo yekuti vatosungisa vanhu ivo ndo vari kutosungwa. Akauraya munhu ari kunze zviri kumbofamba sei? Ngavatitsananguriro imbetai time yetinoti tibvunzewo mubvunze kunana Malapa mukuru wejudiciary Malava, please tibatsirewo ipapo.
Chamarare vestudio 7 ndoda kumbobvunzawo hangu kuti kunomba iri kubva kuchina iri kungosvika ichibayiwa vanhu inenge yamboitawo here kuti vanhu vemuZimbabwe vatange ivo vana chiremba vanoziva vacheva vatange vamboiongorora isati yabayiwa vanhu kana kuti iri kungoti ichingonzi yasvika vanhu vakutonzi ngavabayiwe iye zvizimbi kutonzwa achinzi maticha akutofangwa kutoti abayiwe. Yakamboongororwa here iripo nyaya yekuti tingasimbisana nhasi kuti ngatibayiwe 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 indakabayiwa pana zvakaitika? Handifungi kuti kana chero yakashata nhomba iyi inogona kutongoti konzeresa musi uyo watabayiwa, asi kuti ndinoona ndo paya patinozogona kuzotanga kuti patifambe kwenguva togona kuzotanga kana kudonha zviya zvaita vanhu kuchaina pakatanga coronavirus paya paya, nokuti chinhu chinenge chatopinda muropa. Saka inini hangu handikukumbira kuti shuwa vatungamiriri vedu ngavaite tsitsi nevanhu, nokuti munhu kana atobayiwa chinhu chinenge chatopinda muropa ngavaite tsitsi nevanhu shuwa kuti itange yamboongororwa. Nokuti izvi zvokungoti zvabva kuchina chero zvabvepi chero kuAmerica ngazvitange zvamboongororwa, nokuti hauzivi kuti vanhu vari kutipa nhomba iyi chavo chaivo vari kude chinyi. Saka ndiri kukumbira wangu ipapo, kwete kungoti vanhu vangobayiwa.
Ndoitwa Godfrey, ndiri kuno kuPretoria. Ndoda kutaurirawo maererano nezvevhaccine yeSinopharm inobva kuChina. Vanhu vari kuchema-chema vechidzipwa nzi havana chivimbo nayo, havana chivimbo nayo, havana chivimbo nayo. Sei nyika ngani dzakapiwa vhaccine neChina iyoyo yeSinopharm inobva kuChina? Nyika ngani dzakapiwa? Sei vasina kufa vanhu vavo? Inini tingotaurai kungoti zvinhu zviri kutaurika nyika yese special muAfrica kwetiri isusu vanhu vechitema hatisi kutenda kuti vaccine inorapa, kwete kungomuka mechiti hei hatina chivimbo neChina. Ine chivimbo yacho ndeipi? Ine chivimbo yacho inonzi yakanaka yacho ndeipi? Nachiro kunoku kunona South Africa vari kuramba, hakuna munhu wese ari kuenda kubayiwa vaccine kunoku, vamwe vari kutoramba. Saka chamungoda kungoshora kungoti sezvo inotipiri mahara. Chiro zvakashata zvinyaripoka, pane zvakanaka tendai, kwete kuti zvese zvese mungoda vanhu vari kungoshora.
Studio 7, mamuka sei, mamuka sei, vana baba nevana amai vatiriri nevatipenyuri. Nokutendai tunzi mafira kuriwa pajobhik apo. Ndangoti ndingotaurawo zvinondirwadza nezvinondibata zvandinoda kutoti tigadzirise kuti ndoshaya kuti izwire kuti takasununguka kana kuti independence tinoritaurirei, izwire kuti women's day tinoritaurirei, izwire kuti kodzero dzevanhukadzi tinoritaurirei. Ibvunzo iri ndokuibvunzira pakuti waiti basa rehurumende nderei kana kubvira 1980 kusvika nazvino? Kuzvarwa kwese kwatakaita kana kuti kuri kuita vanhu, kuzvara kwese kwaita kana kuti kusununguka kwaita muzvipatara vachibhadhara, madzimai ashaya avamiririra, hurumende inofanira kuvamirira, ndoiri kuvabhadharisa kutora mari kune munhu ada kubara. iwo madzimai acho anotanomira kodzero dzemadzimai ndoo vatori kumberi kutorera madzimai vasina mari muzvipatara hanzi mudzimai hafaniri kubuda muchipatara kana kutabhadzara mari yekuti asununguka mwana kana kuti abara kana kuti azvara ndine hurombo hangu kuti madzimai ashaya vamirira kuti ndo unonzi utsinhi hwekupedzisira pasi nekudenga kuti munhu ada kusununguka munhu wechidzimai ikodzero yemunhu wese kuti kana uri mudzima unofanira kutakura pamiri 9 months wosununguka pamusoro pacho hurumende ibva kuti chibhadhara watakura 9 months obonzi chibhadhara madzimai acho mamwe unonzwa chimwe hei tuda zvinzvimbo zvepamusoro tida kuti munyika muiswe vice president wechikadzi wekubhadharisa mumwekadzi kuti vabare munyika medu hurumende yatadza kumirira madzimai madzimai atadza kumirira mamwe madzimai kodzero yemudzimai ini ndinoti inotangira pakusununguka mahara ndopane kodzero hombe yekutanga tozoenda kupolitics kunoita mamp kunovhota kunovhura makambani kunoita mamaini tambobva kumahara uku kuti munhu wese mukadzi anofanira kuzvara obhadharwa kwete kuti obhadhara dzimai ikasununguka anofanira kubhadharwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi muvhuro dare rezimhosva muguta reMinneapolis mudunhu reMinnesota rinoenderera mberi nekutongwa kwemupurisa wechichena Derek Chauvin uyo ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd vechitema gore rapera. VaGeorge Floyd vakafa mushure mokudzvanyurirwa pamutsipa wavo kwemaminitsi anopfuura mapfumbamwe naDerek Chauvin zvikakonzera mhirizhonga muAmerica nemune dzimwe nyika. Kutongwa kwemhosva iyi kuri kuratidzwa patelevhizheni izvo zvisati zvamboitika mudunhu reMinnesota. Vatori venhau vanobva kuFrance, Germany, Spain, Britain nekuAustralia varipowo. Mapurisa nevechiuto vakazarawo muguta iri kuchengetedza runyararo sezvo nyaya yekufa kwava Floyd ichiri kushatirisa vanhu vazhinji. Chinyakare kambo kanobva kuhohodza band sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vapane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine 525 dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dziri kukurudzira kuti sadak ikurumidze kupindira mumozambique sezvo yakamboita kuDR Congo nedzimwe nyika. vemakerete vanoti vanofara nekuzvibata zvakanaka kwakaitwa nevatendi paEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.